Munyorwe nawudze kushanduka kwemamiriro ekunze achishanda nesangano reGreen Journal, Watson Makokova anoti ari kutsigira amai Harris.
Kamala Harris, munhu anosapota kana kuti munhu anofambidzana neurongwa hwekuitwa kwemari munyaya yemachinjiro ari kuita mamiriro ekunze.
Mumwe anoti dai amai Harris vakunda ndimishe uchifamba uyo anoti akabatsirwa zvidzidzo zvake nemuzinda weAmerica muZimbabwe, nekudaro anoona sekuti vakatora matomu vanogona kuita zvirongwa zvakawanda zvekusimudzira madzimai.
Nemaissues anoite kuita neaccess to reproductive health, tinotarisira kuti as a democrat and as a woman vanenge vachiuya nemapolicies anenge achibatsira kuti vakadzi vave vanhu vakazvimirira.
Vanoongorora nyaya dzematongerwo enyika Owen Hiwai vanoti mutungamiri weAmerica aripo vaJoe Biden veDemocratic Party vanga vaomba ukama hwakanaka neAfrica, uye china nechinhu chakanaka amai Harris vakakunda kuti vaenderere mberi nebasa rakanaka iri.
Panguva yaJoe Biden tinoona pane imwe yakamboitwa yavakazoti vambobvisa mamwe masangi mamwe makamba pamademokrati aripo waJoe Biden ari. Saka ndo kwatinoona kuti kana paine mademokrati tinoona kuti pane elementi yekuti engagement inokwanisa kuimprova pakati peZimbabwe neAmerica, uye zvese isusu tevagari vemuZimbabwe teitotarisa kuti ukama hwacho hunge huchiimprova kuita kuti ugari kana kuti magariro edu ange akanaka.
Asi mutungamiri wesangano rinopikisa reLabour Economists and African Democrats Muzvare Linda Masarira vati vari kuda kuti vaTrump vakunde.
VaTrump ndinoda kuti vakunde nekuti ndiye president wekutanga akatungamirira America asina kumbotsika muAfrica, asina kumbouya achida kupiringishana nemasengerwo enyika Africa yose. Saka naizvozvo dai vanga vagona kuita tsarudzo idzi voita zvakarangana neAmerica yavo.
Vamwe vari kuti dai vaTrump vakunda musarudzo idzi ndava Timothy Chiminya, avo vanozviti King munhu mutapa. Asi zvisinei zviri kutaurwa nevanhu vanoongorora zvematongerwo enyika vachidzidzisa paAfrica University Dr. Wellington Kadzikwa vati hapana chinonyanyoshanduka nekuti vaTrump kana amai Harris vasarudzwa.
Tinongoona sekuti pamwe pangangoita kuti pakaenda president munyowani kana akasiyana zvobva vachinjiwo pano ipapo.
Vanhu vatanga kuvhota musarudzo idzi vaTrump naamai Harris vari mangange. Ndakamirira Studio 7 Harare, ndini Godwin Mangudla.